Vaviri ava vaperekedzwa negweta ravo vaTabson Jetero vekambani yemagweta yeJetero Legal Practitioners avo vati ivo pavasvika kuzaki navachimombe navampofu vaudza kuti vaizoshevedzwa.
Taenda kuZimbabwe Anti-Corruption Commission not now Mr. Mike Chimombe na Mr. Mozi Mpofu zvichitevera maadvents akambingambo iswa mumasocial media ichiti vanhu vezvake vaida kuti vamboita nhaurirano nawo. Tashikova batsira maofficials ekuzaki nezvavanga vachida. Tazombonze edu timbo achazotidaidza kana vaakuzotida.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Munyaradzi Chaumba vanoti inenge iri shuviro yevana veZimbabwe yekuona nyaya dzakadai dzichinyatsopiwa hudzamu hwakakura kwazvo.
Tichitatanire kwatakabva nepakatambwa zvaki ndinoona sekunge kuti ngoma ndiyo ndiyo hapana chinobuda.
VaJacob Ngari Vume vanove mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vanoti zvaitwa nesangano reZaki mahumbwe chaiwo.
Aya ndo anonzi mahumbwe kurwisana nehuori akudi kuita so. Vana veZimbabwe vese vakatotaura kuti haiwa tinoiziva Zaki inotibate regedze.
Vanoshanda vachiita zvetsvakurudzo vari pasi pesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vatiwo maitiro esangano reZaki anoradza kuti huori idambudziko rochakapfunya chisero munyika.
Uyu mucherechedzo unotiratidza kuti dambudziko rehuori munyika richanetsa kupedza. Saka zvikaramba zvakadai zvinorevo izvo kuti dambudziko rehuori ticharamba tiinarwo ende zvinhu zvinorwadza zvikuru.
Asi mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANPF vaFarai Marapira vanoti havana chavaona chakaipa pane zvaitwa nekomisheni yeZaki pane zvose zvaitika nhasi.
Ndozvatinokurudzira mwana wese weZimbabwe kuti aite kuti zvinhu zvakanaka kugara vanhu tichikooperata nemutemo. Isu seZANPF tinongokurudzira vana vese vemuZimbabwe kuti ngatikoshese mutemo.
Vakambotungamira sangano rinomirira vadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaAlan Chipoi vanoti ivo vanoona nyaya yavachimombe navampofu kusina kwaichaenda nematambirwo ayaitwa nhasi neZaki.
So zviri pachena kuti nyaya dzacho dzese dzichangoenda patinoti muchirungu under the carpet. Hapana kwazvinosvika zvinongoramba zvakadaro vana veZimbabwe vachingokwangwaya vachingodyirwa mari dzavo.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi uye vakamboshandira bazi rezvemari muhurumende vamasimba manyanya avo vati zvaitwa neZaki pamabatiro ayo nyaya yavachimombe navampofu iyi zvinongoratidza kusarevesa kwemapoka ehurumende mukurwisa huori. Akasike kutanga kuti vaMike Chimombe vaferefetwe kana kusungwa nenyaya dzehuori. Muna 2022 vakazobviswa pachirauro mushure mekunge hofisi yavachuchisi veNational Prosecuting Authority yaturura nyaya yavaipomerwa kumatare edzimhosva yekubira mumwe munhu mari inoita zviuru 10.6 zvemadhora ekuAmerica vachiti vaimutengesera nzvimbo yekuvakira imba kuTinold asi nzvimbo yacho ichinzi yakanga isiko. Vari kupomerwa zvakare mhosva yekuita zveuori panyaya yekuti vainzi vaizowanisa Zeki zvikwanisiro musarudzo dza2023 iyo inonzi zvakare neZaki iri kuvaferefeta pamwe chete navampofu navaWikinero Chivayo. Vatatu ava vanonzi vakabhadharwa mari inosvika mamiriyoni ma40 emadhora ekuAmerica $40 million. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.